Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi. Uri musi wemugovera ndira 28, 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Jimbo takaudzwa kuti panere statement vanotaura kuti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane chomumwe pane statement.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastands.
Isusu hatiuriani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana veZimbabwe ende hatiri kudzokera zvaimboitika kumashure zvinova matungesa zvigamba 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 patauni. Zvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19.
VaInnocent Gonese vanokokera MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANU-PF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa mastands achazotengeserwa vashandi vehurumende kunyange hazvo nyaya yekudhura kwezvinhu zvinodiwa kuti agadziriswe iri kudzorera kumashure urongwa uhu. Asi vasimbisa kuti vashandi vehurumende havasi kuda kuti mari yavo yebonus iende kumastands aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Alexander.
Urongwa hwemastands urongwa hwakanaka chaizvo hwatakagamuchira zvakanaka chose sevamiriri vevashandi uyezve maprocesses acho ekuona kuti zvofamba sei isusu tirimo makomiti acho ari kutoronga naizvozvo izvoro kwazvo mastands achapuhwa vanhu. Asi kuti tichitaura kuti bonasi regore rino rinogona kugadharwa nekuti munhu apiwa stendi taona sekuti nguva yacho haisati yasvika pakuti tidaro nekuti masenzi aya haasati apera kuseziswa. Saka zvinhu zvinorema kuti munhu anoda mari nhasi nomuti aiwa uchapiwa sei stendi yacho isati yavapo asati ane offer letter zvinhu taona zvinhu zvinogona kusagamuchirika kuvashandi uye vashandi vakatokuzaisiraniriri kuti zvinhu zvokuti havakwanisi kusvika svika.
Pane nzvimbo here dzatopo kare dziri kuseviswa pari zvino?
Jimbo takaudzwa kuti panere statement vanotaura kuti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane chomumwe pane statement. Saka changa chasara kuti vachitanga kuti vangatanga kusevhisa ndechekuti mutengo wacho wepesenita hasati asvika pakuti tingawirirana tirikuona sekuti uchiri wakakwirira chose. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kuedza kuti vataure nemasupplyers nemamanufacturers kuti vakwanise kuti vaone kuti zvavanenge vachitangisa zvakawanda havakwanisa kuisa mapraizi yavo pasei kuti mutengo idzikire uyezve pane two options zvekuti munhu anogona kugadzira stand kana kuti anogona kugana muflat. Saka kuti munhu aise sarudzo iyoyo hunge achiziva kuti stand iyoga zvazoruzana kuti inenge iri mari yakati yesiyamita. Saka ndozvatimisa asi kumira kwataita hazvive kuti tangira pane maprocesses mamwe ari kuitwa ekuti zvioneke kuti mutengo wepesikemita wasvika palevhel yekuti mushandi wehurumende anokwanisa kuubhata.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vashora zvikuru danho rehurumende yeZANU-PF rekuda kuvandudza bumbiro remitemo panyaya yekusarudzwa kunoitwa mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice. Vagonese vayambira kuti izvi zvikatanga kuitwa zvicharamba zvichingoitwa nguva dzose bumbiro richingovandudzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagonese.
Zviripo ndezvekuti zvavaroda kuita zvakadhakwa isu sawana vezimbabwe muna 2018 takavhotera bumbiro idzva rakavandudza masarudzirwo avatongi vese zvavo zvichisanganisira chief justice deputy chief justice najudge president wehigh court majaji ese anga akusarudzwa nenzira yakajeka nzira iri pachena nekuti kana pane munhu unofungidzira kuti anokwalifaya ane ruzivo rwokuita jaji kana kuti pamajaji aripo kare panga paine mukana wekuti vanhu vanonyorisa mazita kwati isusu tanga tiri kuzviona sezvinhu zvakajeka zvinhu zvinenge zvakanaka saka chakazotishamisa ndechekuti rezanupf kuda pamwe vakaona kuti mwavanenge vachifungidzira kuti angasarudza kuita chief justice kana kuita mamwe mapositions angataura iwayo anenge asiri munhu anokodzera tava kuda kubvisa sistemu yatanga takasarudza savana vezimbabwe wodzosera sistemu iya inenge iitwa muchihwande muhwande chekuti purezidendi wenyika anenge akungodomba munhu waanoda zvisinei kuti munhu wacho pamwe haana ruzivo rwakakwana kana kuti basa racho haana torigona zvinenge zvichizonatsooneka kana munhu akaya kumaindavhiw tava kuda kuzvidzisa vakuda kusa kuvandudza mutemo isusu hatiwirirani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana vezimbabwe ende hatidi kudzokera zvaimboitika kumashure zvokuva machingoisa zvigamba 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 patrauzi sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19
asika vamwe vari kuti kavagonesa hazvingaita kuti munhu ari pasi anga achidoma munhu anezenge achimutungamira sezviri kuitwa kuti mutongi mukuru wematare anonzi adomwe nevamwe vatongi vanenge vari pasi pake
ndofunga ndopane kutanzwisisa ipapo chinhu chinonzi judicial services commission chinobatanidza vanhu vakawanda chinobatanidza magweta anodomwa nelaw society chinenge china accountant akasarudzwa namamwe maaccountant chozoitawo vamwe vatongi havasiwo zvakare vanodoma asi vanhu ava vanenge vachingoita maindavhiw ende kana pari panyaya dzebasa zvemutemo ndezvemutemo munhu unenge uchibvunzwa chete havasi vanodoma ivo vanozoonawo kuti vakaungana kudaro pauwandu hwavo voisa musoro pamwe chete kuti munhu anyatsogona ndeupi uyezve zvinenge zviri kuitika pajekerere vanhu vachinyatsozvionerawo vega kuti pavanhu vauya kumaindavhiw anga achigona ndeupi anga achitadza ndeupi hazvitombodi kuti uve mukuru kana kuti mudiki uyezve pavatongi hazivo kuti kana munhu ari iye akatanga kuita gweta anoziva kudarika munhu akazoteera mumashure make
saka bhiri riri kuendeswa kudare rini
pamutemo rakagadzitwa gore rakapera kapa rinofanirwa kutora nguva inoita mwedzi mitatu risati razouya kudare asi pari zvino dare rinokwanisa kuchida kutanga kunzwa pfungwa dzevanhu hazvisati hazvo zvatanga asi zvakuda kugadziriswa kudaro bati sekufunga kwedu mutemo usina musoro mutemo wakatoda kwavanoda kuunza iwoyo
vanokokera MDC team dare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa-919 am pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kilohertz pashortwave
munokwanisawo kunzwa studio 7 pachannel zim muchishandisa dhikodha rewistek kubva na7 p m kusvika na9 p m
chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 p m kusvika na1 a m kana muri pawistek tsvagai chanel yakanzi chzim
makateerera kustudio 7 nepfenyuro inotema isina divi rainorerekera muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvoupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe tavabvunza kuti kosei mari iri kuramba ichishayika munyika kunyange hazvo hurumende yakaparura mabond notes
hatisi kuwana maexports akawanda hatisi kuwana investment yakawanda iri kupinda munyika uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeeconomy iri informal zviri kureva kuti mari zhinji iri kusekulata mumainformal channels haisi kupinda mumaformal channels saka idambudziko makaona even nyika yakaita seindia yange ichitasanawo nematambudziko yekushomeka kwecheshi muformal system zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa informal economy kazhinji its a cash based economy and havana mabhengi akawanda zhinji zvacho saka mari zhinji munoona kuti inoramba iri kunze kweformal system. Uyo hatina maincentives aripo mubanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuti kuvhura mabank account uye vachisiya mari mabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Tinombonzwa zvichinzi zviri kukonzerwa nemaindia, dzimwe nguva zvombonzi zviri kukonzerwa nemachina vasingaendese mari kumabhengi. Ndozvinokonzera dambudziko here izvi?
Ichokwadi hacho kuti pane vatinawana vakati vandei vasingabhengi mari, but normally kana economy iri kufamba zvakanaka, tiri kuwana maexports edu, mainvestor ari kuuya, uye tisina informal economy yakakura zvakanyanyisisa, normally haifaniri kunge iri dambudziko. Inozoita dambudziko kana pasina maexports ari kupinda akawanda, pasina mainvestment ari kuuya, uye kana vanhu vazhinji vasingabhengi mari. I think nyaya yekusabhengawo mari kwavo inyaya yekuti zvakare hapana maincentive yanambodaura iya.
Asika ivo vemabhanga ava vachitambara vari kutioka vari kutadza kuwana dzimwe mari dzinenge dzaakweretesiswa vanhu, nekudaro havakwaniseka kurarama kana vasingati vanhu vabhadhare mitero yakati kurei?
Asi ichocho handoni chiri chokwadi, nekuti mabhanga, makaona mabhanga edu muzimbabwe ari kuita mari maprofita akawanda zvakanyanyisisa. I think banking sector muzimbabwe ndo one of the few sectors dziri kuperforma zvakanaka zvakanyanyisisa. Uyo makaona even ma non-performing loans avari kutaura marates ratios acho aderera zvakanyanyisisa kubva kuparurwa kwaita organization inonzi ZAMCO nereserve bank.
Saka pane chingaitwa here nehurumende kuti ikwanise kuwana chouviri kubva kune vanhu vari kuita mabasa avo vegawa kana kuti vari muinformal sector?
I think chine chidiwa, panodiwa kuti paitwe inonzi transitioning. Panodiwa mareform chekutangisisa, toda kuwapa maincentive. Makatarisa zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa, makatarisa even matax rate yedu chaiyo chaiyo akanyanyisa kukwirisisa zvakanyanya, zvinoreva kuti mazhinji vanhu vari muinformal wasadi ekunge vachiformalize mabhizinesi avo. Saka hurumende inofanira kuapa, kuunza mareform anopa maincentive kuvanhu vari muinformal kuti vange vachiregista mabhizinesi avo, uye kuti vange vachivhura mabhanga. Mabhangawo vachipa vanhu ava maproducts, mabanking products anenge ari customized kumaneeds avo, uye painewo maincentive kuti vange vachivhura maaccount nekusiya mari mumaaccount. Vakaenda kunana Asia, kune inonzi Grameen Bank model. Banking system yakadesignwa kucater for maneeds evanhu vanenge vari muinformal, ende iri kushanda zvakanaka kunana India nekunana Bangladesh. Saka zvinhu zvatinogona kunge tichiongororawo kuti tione kuti zvingashande here muZimbabwe. But nyaya yekuti tiwape maincentives ekuti vakwanisa kunge vachivhura mabhizinesi formally pasina miripo yakakurisisa uye pasina maregulations akawandisisa nenyaya dzecorruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari paRunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha nhasi, tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche, avo vanoti mvura iri kuramba ichinaya zvakanyanyisa munzvimbo dzakawanda iri kukanganisa zvikuru nyaya yedzidzo, sezvo vana vechikoro vachitombotadza kuenda kuzvikoro kana kudzokera kumba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ya, vana vari kutambudzika zvikuru, especially kuno kumaruwa heyazi kwatiri kunoko. Mafambiro chaiya kuti vakwanise kusvika kuchikoro nekuzodzokera kumba kana mvura yanyatsonaya ari kunetsa, ari kutambudza. Saka vana havakukwanisa kunyatsouya kuchikoro zvakanaka.
Munozoita sei kuti mubatsire vamwe vanenge vasina kukwanisa kuuya kuchikoro vachitadza kuita zvimwe zvidzidzo?
Zvakatooma because timetable yedu yezvino izvi iri bloated, ine zvakawanda zvekuita. Saka kuti uzonyatsovawanira taimu yakasiyana neiripo kuti ukwanise kuvabatsira, zvinhu zvakaoma. Asi inweyo tinozonotiwo apo neapo patenge tangokwanisawo tongokwanisa kumbovadhonzanawo kana maskati mazuva anenge asina kunayayai, tobodhonzanawo maskati chaiye kuvabatsira maareas avangatatiavanga vatarira kubva patavhune pambama. But otherwise hatine challenge chaiye.
Asi semaonero enyu, hurumende ingaitawo sei kubatsira kuti vana vasanyanye kusaririra, nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mafashamo acho anenge atonyanyisa zvakanyanya?
Ya, ndinorayira kuti kune nzvimbo dzakaita panyika dzedu mafashamu zvavo haazonyaya kuwanika nenyaya yekuti dziri slopi dzinorasa mvura but tinzizi kuti ndo dzimwe tichiita sei tichivharira vana kuti vatadzi kusvika kuchikoro saka vana vakaisirwa kuti mafoot bridge munzizi idzodzo idzo vanokwanisa kunyatsouya kuchikoro vari vega vasina chinovakanganisa nekuti vanokwanisa kufamba vari sese but pakaramba pakaita zvapataita izvo kuti kunzizi dzacho kana yangozara pachakwanisa kuyambuka kuti hapana mafoot bridge panonetsa saka dei hurumende inokwanisa kuidentifya nzizi idzodzo dzinovharira vana kuti vaende kuchikoro kwavo then yoita sei yovavakira mafoot bridge vanokwanisa kuita sei kufamba
saka imiwo sevarayiridzi munenge muchipa vana ava dzidziso yekuita sei takatarisana nenyaya yemvura
ya kazhinji tinotokambeina almost every day tinototi patinoasembla vana paya tinotaura navo nyaya dzesesiti idzo dzenyaya dzemvura tinotovaudza chekutanga kune mhenika kuti vana havafaniri kutambira mumiti havafaniri kutambira mumvura dzinoerera uyewo kana vachifamba vanofanira kuti kana vakuyambuka nzizi vaende vafambe vakawanda kuitira kuti kana pane chinge chaitika kune umwe vamwe vakurudze kufambisa information zvafamba sei mune dzimwe nguvawo kana dzai dziri mudhuze nechikoro tinotoedza kuti varayiridzi vanenge vari padhuze vaya vakakwanise vaperekedze vana vanosiya vayambusawo nenzizi dziri padhuze enozoenda plus vabereki wototoshanda nevabereki chaizvo kutiko vabereki vatambire vana vavo zvikuru sei pavanenge vabva kuzvikuru papa vavatambira vayambusa nzizi voita sei voenda vodzokera kudzimba saka tinotokurudzira kana masabhuku toenda musangana nemasabhuku masabhuku tinokumbirisa kutiko nguva dzinoyambuka vana vachiya kuchikoro itai mekaishuwa kuti munzizi umu mune vanhu vakuru vanokwanisa kubatsira vana kuyambuka uyezve panguva dzinokumuka vana vechikoro mweridziwo zvekare kuti munge mune vanhu vakuru zvekare vanobatsira futizhi saka pane zenge pakuita maticha nevabereki vanenge vakubatsiridza vana yavo kuti vakwanise kuyambuka
munyori mukuru wesangano rerural teachers union of zimbabwe vacolin keche vari parunare kumashonaland west province
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909 am 4930
kana pa6065 ne15460 khz pashortwave yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Glanis Changachirere vanova ivo mutungamiri wesangano reinstitute for young women's development zimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Changachirere
wazviitako Marvelous
tinoona muri muno muwashington uyezve mambogara kwechinguva zvii zvamuri kuita muno muwashington
ndine tsvakurudzo yandanga ndiri kuita yakanangana nenyaya dzekukurudzira madzimai echidiki ari pakati pemakore 15 kusvika pa35 maererano nekuti vange vari vanhuwo vanonga vachionekwa vachiparticipata mumadecision making and other political processes tsvakurudzo yandanga ndiri kuita itsvakurudzo yakanangana nebasa randiri kuita ndiri kuzimbabwe kuti tiri kukurudzira madzimai echidiki kuti vange vachiita saizvozvo saka pari zvino ndanga ndava kutarisa kuti kune dzimwe nyika vari kumbozvifambisawo sei pane zvatiri kuita isusu panewo here zviri kuitwa kunze uko kune dzimwe nyika dziri musub-sahara africa zvinoenderana nezvatiri kuita kuitira kuti tidzidzewo kune zvavari kuita uyewo isu tichikwanisawo kupa umboo hwedu wezviri kushandawo kwatiri kwavari kuitira kuti tirambe tichikurudzira izvi remadzimai echidiki kunyanya kuti ringe richienda pamberi munyaya dzezvekuti vawanikwewo vachiparticipata mumapublic processes mumapolitical processes mune zvematongerwo enyika zvichiva zvinhu zvinorekognizwa at African Union level
muri kuona zvidzidzo zvenyu netsvakiridzo yamuri kuita zvichizobatsira sei nyaya madzimai echidiki munyika
ndiri kuona kuti inini zvirikubuda zvinopa chidzidzo kana kuti simbiso kana kuti encouragement kumadzimai echidiki kuti vasaramba vachizvitarisira pasi nekuti zvimwe zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti matambudziko anosanganikwa nawo nemadzimai echidiki matambudziko akasanganikwa nawo nemamwe madzimai vakakwanisa ivo kunge vachirwa vachisvikawo pazvidano zvekutora zvigaro zvikurukuru munyika dzavo sekupindawo mudziparamende dzavo vamwe vachinoitawo masineta vamwe vachinoitawo makanzura saka tsvakurudzo iyi ichangoratidza kuti madzimai echidiki vanofanirwa kutsungirira vasaora mwoyo nekuda kwezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino asi kuti ngavatsungirire vagoramba vachishingirira kuitira kuti izvi ravo rinzwikwe uye kuitira kuti mikana iyoyo igoramba ichivhurika kuitira kuti vagowanikwawo vachitora zvigaro zveutungamiri nekuona kuti zvinhu zvinenge zvichifambiswa sei munzvimbo dzavo uye mumatunhu avo saka ndingangoti inini zvandiri kubuda nazvo mutsvakurudzo iyi zvinopa yatinoti pachirungu inspiration uye zviri kubatsiridzawo kuti mune madzimai echikuru andiri kutaura nawo vari kuexpressa shungu dzavo dzekuti vagokwanisa kunge vachipawo mentorship kana kuti kufamba nemadzimai echidiki vari kunzwa manyukunyuku ekuda kuti vange vari vanhuwo vanopindawo mudziofisi dzezvamatongerwo enyika nekutongwa kwamatunhu
tombodzokera zvedu kubasa ramunoita muri kuZimbabwe munoshanda muri kupi uyezve muchiita basa rei
ndinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development rinova sangano riri kushanda riri mumashonaland central province uko kwatiri kushanda tichidzidzisa madzimai echidiki uye tichikurudzirana navo kuti vange vari vanhu vanewo chekuita kana kuti vanenge vachiparticipata munewo zvamatongerwo enyika zvamatongerwo ematunhu uyezve kufambiswa kwezvinhu munharaunda dzavo rinova ndiro basa rakanangana zvikuru netsvakiridzo yandiri kuita ndichiedza kubatanidza kuti ndione kuti pane zvatiri kuita kumashonaland central province pane here zvatinokwanisa kunge tichisheyawo nedzimwe nyika dziri kushanda nemadzimai echid chinhu chiri kuonekwa nemamwe mapoka andiri kutaura nawo kuti chakakosha uyezve vari kuda kunge vachitora zvidzidzo izvozvo kubva kwatiri kuInstitute for Young Women Development vachinozvishandisawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Liberia dzakaita sana Sudan dzakaita sana Swaziland uyezve kunana Botswana saka ibasa ratiri kuita mumashonaland central riri kuburikidza iro nekusumudzira izvi revanasikana nemadzimai echidiki riri kuwanikwa richigamuchirwa uye richikurudzirwawo nemamwe mapoka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Glanis Changa Chirere vesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
wazvitako Marvelous ndinotendawo nekundipa mukana uno
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevana vachiri vadiki kana kuti vasati vabva zera izvo zvaita kuti mumwe mubereki vaRodrick Mapfeka vekwaMurewa vanyunyutewo nekuona kuwanda kuri kuita dambudziko iri mudunhu mavagere. Vamapfeka, tinonzwa kuti vabereki vakawanda vari kutambira pfuma dzevana vanenge vachiroorwa vari vana vadiki. Imiwo semubereki, munoona sei matano yewaya ari kunzi ari kutorwa nevamwe vabereki?
Ichokwadi kuti isu sevabereki venyika muno tinofanira kunge tichichengetedza mutemo wenyika, mutemo unochengetedza vana. Asi zvaakutirwadza nekuona munzvimbo dzatinenge tigere. Tichiona vana mwana ari pachikoro akunzi aroorwa nyaya dzomhangarwa kana kumapurisa hapana chinofamba saka tiri kuona mutemo wenyika hausi kusimbisiswa kusvika munzvimbo dzinogara vezhinji especially kunyaya dzekumareseva mitemo mizhinji inenge yakushanda kumadhorobha asi kumareseva kuno kuinenge yakatiregererei uyezve sevabereki tinofanira kuti nguva dzese tikoshese wana nekuti wana ndonhaka yedu yemangwana
asi chii chinoita kuti vabereki
vazvipire kutambira pfuma yemwana anenge arorwa aine kana makore 13, 14, 15.
Chinoitika chimwe chachona inofunga inyaya dzokushaya. Zvinhu zvakaoma munyika munomu zvokuoma ziya-ziya. Saka vamwe vanotora advantage yekuti mwana wangu zvaatonzi akuenda pakanhingi. Havachachengetedze mutemo wavo kuti chezona anonzi ndiwo wachakati chega ndichopuwa chinhu ichochocho. Vakukangana kuti vakuzvambara pamusoro pemutemo.
Imi mugere mudunhu remurehwa, dambudziko iro ririmo here mamugere?
Dambudziko iroro takatomboriona mazuva apera aya zvakaitika izvozvozvo. Iri kutotenderera dambudziko iroro hariri kupera, ritorimo. Mwana wechikoro anotonzi aroorwa, zvototishamisa. Dambudziko iri kuona kuti rakatendesera nyika yese kusanganisira nekurokwa murehwa.
Vabereki munosanganawo mungava mumatare mamunoita emisha kana mune dzimwe nzvimbo dzamune muchiungana, inyaya yekuti munombokurukurawo nezvazvo here?
Tinoimba rimwe gore, gore rapera tiri pamusangano wechikoro. Mutungamiri wechikoro akatotaura achiti tinofanirwa kubatirana sevabereki kuti tiite zvinhu zvakadai, so tibatsirane kuti vana vasarorwara vana vadiki. Kana zvichinge zvaitika izvo tofanira kunge tichitora matanho ekuendesa nyaya idzodzo kumapurisa nekumatare. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvinongoperera mukutaura kwevanhu. Kana iwo maorganizations chaivo anoona nezvivana taikumbira kuti avarodzika nezvikoro chaimo chaimo wogara vachitoota nevana vechikoro kuti iwo vanobatwa sei kana paitika tsaona yakaita saiyoyi. Saka vazhinji havana kwekuzonotaura nezvekuripota nyaya idzodzi. Vanoshaya vakaenda kumapurisa, vanonzi endai kumapasa anoona nezveizvozvo. Saka vanozoshaya kuti ripota nyaya iyi pakutaita ichangobva kuitika.
Koiwo vamugere nawo kana kuti vanenge vagere munharaunda, matanho apa vanokwanisawo kutora ekudzivirira dambudziko rakadaro, nokuti mubereki mumwe anogona kusazviona nenyaya yenhamo kana matambudziko amataura.
Vanhu zvavanofanirwa kuita sevabereki, vanofanirwa kubatsira wana sevana vadiki. Vakaona wana vachifambidzana vari wana vadiki, vanofanirwa kubva vanokasika kutoudza vabereki kana kuudza vakuru vechikoro nyaya iyoyo kasika kudimburwa isati yasvika pakuzoti wana wazoitana pamuviri wazatorana.
Mashoko amungasiyirawo vabereki semubereki?
Semubereki ndinoti vabereki wese vemuZimbabwe ngatikoshesei wana, nekuti wana ndo nhaka yedu yemangwana. Saka pari zvino izvi wana ngativakoshesei. Saka nguva inei tinofanirwa kuchengetedza wana mukuoma kwezvinge zvakaita zvinhu. Wana vasanyengerwe, ngatidzidzise vana vedu tiri mumisha kuti vana vasanyengetedzwa pane kupuhwa kana kuti madhora 42 tuachiitwa sii. Wana ngovakoshese nyaya dzechikoro. Uye zvese vabereki isusu ngatidzidzei kuti kana paine chinenge chaitika tisatye kana kutya kuti ndinhingi uyu kana kuti ndinhingi anoita nezvakati. Ngatiendese nyaya idzodzodzo kumapurisa tomhanara kunyaya dzokumapurisa nyaya yaitwa sezvairi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamapfeka nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7. Onekai izvenyu vateereri.
Tinokutendai vateereri, musare zvakanaka vateereri veStudio 7. Takenda.
Manga makateerera kuna vaRodrick Mapfeka, mubereki wekwamurehwa, muhurukuro yatava tichiita pamusoro pekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Muchirongwa chenyu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastendzi ekuvaka dzimba. VaInnocent Gonese vanokukira MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANU-PF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 zibandlela 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo.
Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama MDC omabili hayi babevele beqale beyisungule MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Ngemva kokubhuqwa kukhetho ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ukungena kolunye njalo ukhetho.
Lapha kakumiwa lapha kuyahanje ekhethweni la. Iparty isibili ibandla leka izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana nalaphana. Ngibona ngazani bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni.
Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe. Oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu lusekelwa ngamatitshala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Lolu daba lubikwa lukhulunywa emihlanganweni yebandla leMDCT eyenziwa ngumkhokheli webandla leumnumzana Tsvangirai kundawana ezijiyeneyo esithi yena bafuna ukuthi Ncube abuyele njalo ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazo emnumzana Nhlanhla Dube owake waba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube.
Lokho asonto entsha ukuthi sesikuzwa sokukhuluma sokukhulunywa sokuze kuphunyiselwa ngalolo hlobo akumangalisi. Kodwa mhlawumbe okuqakathekileyo kukhangeleni ukuthi ma mhlawumbe kuthiwa bangahlangana ikakhulu kungathiwa benza lokho kuthiwa yi-coalition ngesilungu okokuthi bazama ukuthi bebe yimifula ethela mfula munye kusiya nxa sikhuluma ngokhetho ukuthi bazahlanganisa amakhandidate abo kumbe labo ababameleyo bengabe ngancintisani ukuthi lapho kulaleyi i-candidate laba babikhona lapho bafake upresident oyedwa leyo mbonakani indlela elula abangayenza kodwa nxa kuyikuthi kuthiwa bayahlangana uWelshman Ncube lebandla lakhe le-MDC selisiya kuMorgan Tsvangirai lebandla lakhe le-MDCT lokho mbonakani kungaba nzima. Kunzima ngale ndlela Chris. Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama-MDC omabili hayi babevele beqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Bakhona abanye abasola inyathelo lonaleli elifuna ukuthathwa besipha isibonelo sokubana umnumzana Ncube wehluleka ukuthi aqondise ibandla lakhe besiphi izibonelo ezifana njengani elasukayo ebandleni lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabantu abatsho njalo?
Well, Chris, angishabona ukuthi kunzima ukuthi ungangisebenzisa mina njengesibonelo kumbe usebenzise ingcwelo omunye umuntu owasukayo ebandleni le-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Ncube ngoba eqinisweni ukuthi mina ngilezizathu zami ezenza ukuthi ngisuke ebandleni bengathi ngisuke ebandleni ngasuka ku-politics yamabandla. Kunzima ukuthi kususithi ngasuka ngoba umkhokheli webandla lelo uProfessor Ncube wehluleka ukuqondisa. Mhlawumbe ungabuza abanye bangazitsholo bona ukuthi okwenza baze basuke kuyini. Kodwa mina mbone ngani mhlawumbe okuqakathekileyo ukuthi nxa abantu labo abathi kabavumelani nakho ukuthi kube lomanyani bakhulume ngokuthi abazama ukuthi kufezakale njengamabandla aphikisayo kungafezeka yini nxa bengabambananga. kumbe babone ngani kungafezeka nxa bebambene nxa bebone ngani kungafezeka nxa bebambene kungafezeka nxa kubambene ubani lobani bebambene njani.
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kozombusazwe njalo wake waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ungena kolunye njalo ukhetho olungeza. Lokhu kwenzakala lanxa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Claudius Magoba obikwa inguye owayekhankasela leli bandla ukuthi lingene kukhetho sowasuka kulo ngemva kunqotshwa kukhetho lwangeviki edluleyo esigabeni seBikita West. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
By-election yana ingabe ithuse kakhulu ibantu bona laba abavela kuzalo laba abangakazi beluza ama-election abangakazi behlangenisana ubuso babo lento okuthiwa i-violence bona kakhulu laba ababesenza i-violence against i-opposition bakubonile ukuthi khona lokho ababekwenza athi sokukhangelale labo yibo abantu abangaba loku kuthedela thedela emuva. Yes, it's true. Kwakula violence laphana nalaphana abantu besethuselwa abantu bencitshe ukudla laphana abanye bethiwa ukudla laphana. So lokho kwakusenzakala ku-MDC yikho lokho sokusenzakala kanti sesikuleli bandla. Yikho lokho njalo laba sebemele ukuthi bekubone ikakhulu wona labo ma-viral nabonye nje abantu abaningi abakhona ngale. Yikho sebemele ukuthi bekubone ukuthi khona inyathelo elikhulu elingathathwa njengebandla kumele bethathe ibandla inyathelo bani. Entweni okuthiwa yi-violence abantu kumele begcinwe phela lokho okuthiwa yi-protection lo kodwa-ke i-protecteni kuzanu once you retaliate sokusiba yimpi kube kanti ngapha kuthiwa khona thatha iZimbabwe ngokuthula ukuthula kwangukhona kuyakhosta impilo zabantu.
Manje lizaqhubeka lingena kukhetho na kumbe lizenza njengabanye abaphikisayo asebeme eceleni baze bathi bona nxa kungalungiswanga okunye okunengi nengi abasoze bangene kukhetho.
Lapha kakumiwa lapha kuyahanjwa ekhethweni la iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana nalaphana ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni. Mina vele ngikhuthaza khona ukuthi abantu kabaye khona ekhethweni loba yiphi iphathi kayihambe ekhethweni ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ejikelele ube kwazi ukuthi izanu ilobu kovu obukhulu izanu ibulala abantu ukuthi bengekhethweni yona ilungisa ilanga ilikhethe isethe ilanga lokhethe nxa ingafuna izanu ukuthi incintiswe hhayi abathatha umuntu wabo kuphela behle bemfake laphana hhayi khona ukuthi bephonge ukuphiwa nje ukuthiwa khona kule violence hhayi umhlaba phela uzabakwazi njani khona lokhu ukuthi khona i-violence ikhona amabandla wonke ngaye ekhethweni hhayi zimphiwe kuphela.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 lusekelwa ngamatitshala. Umphathintambo zemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo nguye obize lolu phenyo. Kule nhlanganiso ezimbalwa ezikhala ngokuthi imali ezasetshenziswa iningi kakhulu besithi bona ngabe isetshenziswe ezinye inhlelo kumbe kubhadala amatitshala iholo lebonus abakhala ngalo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bayasekela lolu phenyo.
Ngingathi sokuqhathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele wazi kakuhle ukuthi ama-functions alimaze kanganani imali bathi-ke lathi thina njengezisebenzi afinyelele kanjani kathi imali ngabe kukhona indlela ezifihlekileyo ezingaziwa ngumuntu ukuthi kathi kungani ukuhamba ngaleyo ndlela. Ugatsha lemfundo ephezulu luyafuqelwa kakhulu ukuthi luchwayisise ngembangela le ngezimpumela ezehlakalo eziyabe zikhona elizweni. Okunjalo lokho kuqatha ukuthi sibone ukuthi amaqiniso lawo amasamshini alimaza enye isibabo. Uqiniso lawo amasamshini alimaza izisebenzi.
konke lokhu uma sithuthu sokhala.
Ye kodwa ke lithini lina ngemali yona le esetshenziswayo? Aso mali engathi nga ihambe yayobhadala ibonus elikhalela?
I-150,000 vele ngokuyimandla kancane kakhulu ukuthi ngingasukumisa ngoba imali efunakalayo ukuthi sikhonile thina i-180 million. Ngenye indlela ngibona ukuthi singaba dinga indlela zokuthi singatholakala njani imali kathi imoshakala ngani. Lokhu kuzasinceda ukuthi sikhulume ngomfutho xa sisazi. Ngingaza ke ngimshele kakhulu uNongqongqoshe wezemfundo ephezulu ukuthi mina uphambanisile ngokuthi azilungise lokho, kodwa ngibone ngathi uletha umzamo ongaqumbaqumba abaningi babone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso lesibili indaba yamasanshini ingayiphathe njani ilizwe. Mhlawumbe uzakhupha ukuthi akula nto eyenzakeleyo ngalokho, asazi ukuthi kuyaphumani kuleyo mphumela. Sasiyikhangelela impumela yaleyo research.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
kuhlelo lwezemabhandleni lamhlanje ngikomahlaba ithwale efilabhusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi esifuya inkukhu umnumzana Ndumiso Ndlovu. Yena oke waphuma kulolu hlelo ngomnyaka ka-2015. Sithe simethekelele njalo sizwe ukubana ihamba njani iprojekti yakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi kulungile baba.
Ihamba njani project?
Hawu uhlelo luyahamba-hamba but ngalokho sokwenzakala kathesi hayi izinto zasahambi kahle. Ngoba le mali ayisekho ebantwini hayi angifikela nto ihamba. Sophongoba ikwenza nje kuphela okokuthi iphilise abantwana.
Size sixoxe kulolu hlelo kwakungo-2015 wawusithi iproject yakho yayikhona ukukuphilisa kuyini osokuguqukile?
Laphana imali yayisesekhona ungathengisa la wawuthola something manje kathesi hayi akusela muntu othi ethengakuthiayikwenza awusela nto ehamba kuo akula muntu ongamthengisela wonke umuntu akalazi wonke umuntu ngokhala sokunzima vele kathesi hayi sokulo mehluko omkhulu. Kala kwakungconywana sibile ngoba lo wawuthola something kathesi hayi akula komile.
Izingaki inkukhu ozifuyileyo kwamanje?
Kathesi sivele kwakuyi-100 ngoba lezane eziningi lezana hayi uyabuzinikani uyakuthiyathela imali yokuthenga ulakho akula.
Zithatha isikhathi esinganani ukuthengwa ziphele?
Kathesi ungathatha noma inyanga ezintathu kuzama ukuthengisa khonokho. Awozafika omunye la kwelede omunye ayenzeni omunye ayenzeni ukubhadala kwakhona omunye la hayi hayi kudlala kusena nto eyenziwayo akusena nto ehamba kuyo.
Size sixoxe laphana zazi kuthatha isikhathi esinganani ukuthengisa?
Amaviki amabili iviki elihafu yakusiqedi kathi sisenza uhambo ncenge ngabantu ukuthi heyi ntale sezikwanile thengani abunye la seyathatha ahambe omunye la athatha ahambe kuthi basihlanganise ukuthi bakunike imali yakhona kakusela hambe uhluphana labantu nje akusathengiseki.
Eyodwa yona uyithengisa ngemalini?
Laphana sasayenza $8 but alesize o-7-6 ngoba ayawubonzi vele ungazi ukuthi 8 akusancedi bakhala kunjalo so akuyafana nokuthi nje vele uphongkwenza nje into sokuyudlala nje.
Ngisho lesikolo zama-boarding azithenge?
Laba sebefike zabo sewabona ukuthenga ngisho ukuthi vele sazini sezifikele zabo nasesiphongkweyenza athi zama ungani ngezakhamizi kodwa azila mali bayakhala ba.
Kanje uhlelo lwakho ngolokufuya inkukhu kuphela awulimi akulo okunye okwenzayo?
Ukulima medu lo nyaka ungaba ngcono nje ozulisina kodwa uyalima kodwa ungazulima uyakuthi uyawulimela ukudla uke.
Ngisho ukulima isivande imbhida wawungalimi kanje?
Ngangilima ngagcina ngimile amanzi asuthwa ngamanzi.
Lokho elingelasikotsho yini eduzane?
Hayi kithi hayi kithi isikotsho vele hayi azibi khona ngala bafake bathenge ngoba khona ngo-1989 akudla laphana. Ngabe sokubuya ama-election kwesitela khona ukuthi hayi sizafaka kodwa angadlula asasifoni.
Emasimini khona lilima okunganani?
Ilimile but sokubulawa amanzi sithumase emaningi kakhulu. Kade kulinyiwe sile kodwa konke kutotile ubomvu wonke nje indawo okuyelo nje indawo akusela nto i-right.
Ngezinye indlela sokuzifananela nje lokuthi izulu kalizange libe khona?
Yeah, we have to have a food. I have to have a food. I have to have a food. I have to have a
food. I have to have a food. I have to have
a food. I have to have a food. I have to have
a food. I have
to have a
food. I have Lolo be kuluhlelo lweze maphandleni ngixoxa lesakhamuzi sefilaphosi umnumzana Ndumiso Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngamile inkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endaweni lesiphathamandla sebandla lezana uPF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo sihlaziya amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF leSouth Africa owathi yena umongameli Mgabe usekhulile njalo iziphathamandla zebandla lakhe lezana uPF zingamagwala ziyesaba ukumtshela ukuthi ayephumula.
Ewa ukala ingathi mina isi abantu ba-free kwenza ama-observations. Ngalo uma sifuna ukuthi sikhulume ngamathambo ukuthi akasavumi. Perhaps the solution is to go to the constitution. But my mind is in any case, we are not doctors in noticing I'm sitting at Senedis. The only people I'm sitting at Senedis, like Aguam getting Banga, I'm getting a mad doctor. Tina, we can't say to an individual, we are cool, Awena. So maybe again, if you themselves in general work, it's illegal. What do you mean, company I'm getting with Yakuda? They can send me to a doctor. But me now, my observations mina ngiwazi because my individuals are free to make my observations ngiwenza. But mina, I believe ukuthi izinto zonke kumele zenziwe ngokusemthethweni. Any other action engathathwa ngomunye umuntu besides a constitutional act becomes unconstitutional. I don't believe in performing on doing unconstitutional means. I believe where people believe ukuthi the president abezamphef once the majority believes ukuthi hayi ka senelis they remove me ku congress
nanto ke udaba mnumzana Nkomo uthi yena ubaba lapha umthetho uyamvumela ubaba umgaba ukuthi aqhubeke
imithetho mihle njalo imithetho mihle ma ilandelwa kodwa sizananzelela ukuthi now and again imithetho iyatshintshwa ngenxa yokuthi impilo iyasifundisa zonke njengabantu bezimbabwe sesikubonile ukuthi umuntu ole-93 years ukuthi asiphathe akusonto ehle nanku sesisebenzisa imali ye-amerika imali ye-amerika siyasihlupha sesisebenzisa amabhondi nanku akusela mithi ezibhedlela konke lokhu kuyasitengisa ukuthi kubuswa umuntu ole-93 years yinto embi ngakho kungabe kusemthethweni manje kodwa kuyisifundo ukuthi in future kufanele sikukhonside sikufake uconstitution ukuthi umuntu engedlula iminyaka emingaka kufanele abeke phansi intamo kungane emakhampanini nakho kulo muntu kule ADF engine ukuthi umuntu engafika iminyaka engaka kufanele athathe umhlala phansi lesi yisifundo okufanele abantu bezimbabwe basifunde ukuthi akufanelanga ukuthi umuntu azafela esikhundleni sengathi yimonarchy or yibukhosi kanti hayi lokhu yi-president nje okufanele usebenzele abantu itshele omunye
mnumzana Ndlovu uyakhuluma lapho ubaba Nkomo uthi yena hayi ubaba umgabe usekhulile
bengimlalele kuhle uthi yena lesi yisifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi kumele sitshintshe umthetho fine awutshintshe kumthetho okamanje awukatshintshwa kuphela umthetho yilokhu ngama-assumptions. Nxa abantu befuna ukutshintsha umthetho, abawutshintshi umthetho. Ungatshintshi umthetho, abesesalela sekutshintsha umthetho, then lamnda I'll start pointing fingers. But okakathesi umthetho phela ukatshintshi. It's like ukuqambe le ndastry uthe ingakwanisa 65 years, bathi iyahlala phansi. Kukhona phela bakutshela ukuthi ule 65 years. Uma ngile 60 years kumbe 59 bangathi retire, kasakho sekuretire sesifikile. Uma ngiwazi umthetho ngiyathi angakwanisi 65, but uma sengikwanisile 65 ngiyaretire ngoba kulotshiwe phansi. But okwakathesi eZimbabwe asilakho ama-emotions zama-facts vele kuthi yena vele ama-facts are very stubborn. Ama-facts athina he is the president. The law allows him to be president. If you want to remove him, we can only do it having changed the constitution, but we haven't done that so far.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu, Mnumzana Nkomo. Uphendula ke umbuzo kababa uNdlovu.
Yeah, uza ukuthi abantu bezalo PF bangamagwa esaba ukukhipha umngameli wabo. Kusengisa ukuthi ikusasa ngentsha, ikusasa ngeyouth. Ngiwathandile kakhulu amagama amalema. Engithemba ukuthi anike abantu abancane beZimbabwe amadlabuzane ukuthi labo balelungelo
ukuthi. Leyo-ke bekuyingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo ebesixoxa laye endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana David Ndlovu, owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Okwamanje ke sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Sihlaziya uhlelo oluqhutshwa ngumhlonitshwa olokudingela ikakhulu abesifazana labantwana incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyathaba ukungamukela kwenu.
Ye, kuze kufike lamhla kuyini esele kufumene?
Sile chat group eyabomama. Ngafika bexoxa ngama-birth certificate. Sebengene kwenye i-subject. Ngathi ngicela ling-inbox abafuna ama-birth. Omunye lomunye wentshe uthi hayi, mina nilesikwerete esibhedlela, nilesikwerete esibhedlela. Baya kubambela i-birth record manxa ungabhadalanga. But kakuvunyelwa lokhu ngelokuzeni. Nge-constitution, I think sathola maybe abantu abangafika kuma-50 kulabanye abalamaphahla abazalwa nge-operation, abazali ogogo abalabantwana abathunyelwe bevele eGoli bebuye labo malayitsha bengalancwadi zangapha kodwa banama-birth record awe-South Africa. Kwaba labanye abazalelwe empilo abanye central. Ngasengenza ke i-appointment ngahamba e-Central Hospital. Basebesithi bona no akulanto enjalo. So kuthi ukuthi hayi abantu labo okhuluma labo Mama Tofa bayenzeni balahla amaphepha. Ngasengithi hayi konokele ukukhulumayo ngathi ngakukholwa ibe ngihlanganele abantu abangu 3-4 kodwa omama labo babengihlanganele labo baningi kakhulu. So ngasengithi kuyini esingakwenza ke? Ngiyenza yini ukuthi ngiyehlala labo mama siqoqane labo baba babantwana lapha ababelethe esibhedlela. Basebesithi hayi silakho sibili ukubanceda.
Udaba loluthu zalukhweza ePhalamende. iPhalamende izancedisa ngani lapha njalo kuyini kahle kahle ofuna kukhangelwe?
Sihlala sikukhulumile uyabuza especially ngama Wednesdays khona phana sibuze uMinister of Health. Uminisa uyakuphendula sithi hayi akukho emthethweni yabavunyela ukwenza lokhu nalokhu, but engikufunayo yikuthi uminista athathe unyathelo olwenza ukuthi ngaye umama ephume esibhedlela lomntwana abe lephepha lona lelo elizamnika ulungelo lokuthi ayedinga i-birth certificate yomntwana. Because ukwenzakalayo kwesi sikhathi umzali uyabhubha and then sokusala sokusiba yini umntwana lwana sesala esenkingeni eswele umuntu ongamnceda.
Kungani ukhethe ukusebenza ikakhulu labesifazana labantwana?
Njengomama ngiyalwazi udubo olukhona ngaye umntwana engancedwanga. Njengesikolo lapho umntwana ngaye ekhethiwe efuna ukuthi aphume phandle kweZimbabwe kuyabe kuyisport or ezintweni zesikolo engala birth kayenelisi ukuthi athole ipassport. Especially ngayo labazali abangala lwazi oluningi kakhulu ngezinto. Ubona ingane yabazali bakho ngabakuthandi kodwa bona bayabe kuthanda but bengalayo indlela yokuthi bakuncede.
Abangabe bevelalele lolu hlelo befuna lawe ubancede bengakuthola ngapi?
Okay. Bangangifonela inombolo zami ngu 072-303-355. Ezinye njalo ngu 0782-745-859. Ngicela lingifonele ntambama. And akula lutho abamele balukhiphe kimi, ngicela uhle ngiqonqosele khonoko. Abamele bakubhadale kuphela i-fee yoku-birth certificate babhadala ngathi komsitheli khona ngale. Njengoba la ngikhethele ukuthi ngisebenzele abantu and ngizinikele ngenhliziyo yami yonke.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kudlolu hlelo imali apha ingxoxo yethu.
Ngiyavalelisa kini lonke njengoba uNkulunkulu sesinika amanzi. Ngibona ngani sizaba nenala kulo mnyaka. Ngicela njalo thandekile ukuthi ngitshela abantu ukuthi iSADAC ilohlelo olubuyayo okuthiwa i-statelessness abakhangele khona ukuthi umuntu wonke ohlala kuSADAC region umele abe le record. Njengalabo abahlukuluzwa ngesikhathi seGugurahundi abaswela abazali babo nezihlobo zabo besiba le problem yokuthola ama-birth certificate. So ngicela bakithi sidingane sizame ukuthi siqoqane sibone ukuthi singancedana njani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Dofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongile Sithandekile, hubelela ngelihle. Asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisoze lidedele emuva lizaqhubeka lingena kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuzwa uhlelo lolunjalo ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com kumbe njalo ukusithumela i-text message kunombolo ezithi zona 1-202-465-0318. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.